Vachitaura nhasi muchinoi pamusangano wekuzivisa kuti hurumende yave pati nebhiri yemutemo unobatsira vaimbove varwi vehondo yerusununguko, amai muchingurika shiri vakatsvamadza vanhu vakawanda pavati vanofarira chirwere checoronavhairasi icho chiri kuuraya vanhu pasi rose, vachiti Mwari ari kutsiva zvirango zvavati zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzakaita seAmerica.
Coronavirus yauya iyi masanitizi kai masanitizi auya kunyika dzimwe dzinotiisira masanitizi. Mwari wabva ati je, waakuswera wari muzimba hakuzvichina paikonomi yavo yakuchema. Handiti yedu iri kuvari kutichemedzwa. Trump ngaazive kuti haasi Mwari. Muruda kuti tisinwe tiendepi? Chimbosinwaiwa necoronavirus. Muzwe kurwadza pazvinoita.
Asi izvi zvashoropodzwa nemumwe mugari wemuchinhoi vaJustin Munyaradzi, avo vati zvataura amai muchingurika shiri mucherechedzo wekuti vatungamiri vehurumende havazive zviri kuitika pasi rose uye havazive kuti ivo vanogona kurwara nechirwere ichi sezvo chisingasarudze.
Chiratidzo chekutarisa kuti isu utungamiri hwedu hausiziva, hauna gwara rekunyatsoziva kuti tinopasi kana tichirarama tinofamba sei. Njodzi yawirwa nevanhu kueurope injodzi inokwanisa kungotumira kuti kuafrica nezimbabwe ikatiua. Saka ukaona mutungamiriri akaita saopa mutungamiriri aminista mutsenzi watikutarisira kuti anofanira kunge achitipa gwara rekuchengetedzwa kwenyika kubva kune zvekunze nezvemukati zvinogona kutumira. Munhu iyeye arikuratidza kuti havana ruzivo.
Amai muchingurika shiri vatiwo bato reMDC riri kuita misangano yekuda kupidigura hurumende pakati peusiku. Vatiwo bato reMDC ndiro rakatanga kuuraya vanhu nemabhemba munyika.
Tine threat, security threat iripo. Ndataura kuti MDC iri kuita mastrike usiku takarara tichiuya kuno yakutopinda. Zvakare tiri kuona vane mamacheti vaya vari kuchema iko zvino takazosimuka sejoko kuti angatidhile nono. Vanga vari maMDC anga ari kuuya achipinda isusu takatopinda. Wosibata mamacheti zvonzi mazona izvi anopifa. So vamwe vamwewo varikondururanya asi MDC yanga yatipindawo futi.
Studio 7 aenda kukwanisa kunzwa kumutauriri weMDC vaDaniel Molokele kuti tinzwe pamiri yebato ravo panyaya iyi. Asi vaimbove mutauriri webato reMDC vaJacob Mafume vati bato ravo harisi kuronga kupidigura hurumende asi kuti ZANUPF iri kuzvipidigura yoga nekutadza kutonga, izvo zvapa kuti munyika muve nenzara, kushayikwa kwemabasa uye kushayikwa kwemari.
Kana roda kudya mwana waro rinoti ari kunhuhwa sembudzi. Nyaya yekuti vanhu vari kuda kupandukira hurumende inyaya yevanhu vane ropa rehumondi mavari. Ndiani angapandukira chinhu chakapidiguka kudhara? Ndiani angada kuwisa chinhu chakawa kudhara? Chawiswa nehuori nekuba nekutadza kutonga. Saka isusu hatina nguva yekurongera yakafa kare. Uyezve chaona mumwe achisekwi ungaseka chirwere chiri kune dzimwe nyika uchitadza kugadzira mishonga nezvidzivirirwo, nokuti chirwere chakafanana nemvura inonaya kwese inongozouya kwese.
Panyaya yavanga vafambira amai muchingurika shiri vati vaiveva nachimbwido nanamujibha vatanga kupihwawo mari sezviri kuitwa vaive varwi verusununguko. Asi vati vanhu ava vanotanga vamboongororwa kuti ichokwadi here kuti vakanga vari vana chimbwido kana mujibha. Vamwe vanga vari pamusangano uyu vanosanganisira vaimbovesa chigaro vechidiki mubato reZANUPF vapepuraito garepi negurukota remashonaland west amai Muliswa Chikoka. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.